Andi wanita kuti kuchinja kama permanent secretary e-solution. Nokuti zani nguwa zani imwe chete. Niko zotori wese anditi wese wakabviswa kuma cabinet ministers wakaenda politico. Madecision anenge achinoita kupolitico achizopiwa kuma functional arms e-government. Hapana musiyano between party ne-government. Saka masekeretari zvatinoziva muZimbabwe ndokuti mapolitical appointees vanoita zvido zvavo vakaapointa. Saka hapana kunyanya musiyano except kungoti kuda vamunangagwa vakabviswa vachifunga kuti mapermanent secretaries anga aripo aya anga anaya legend kuna vamugabe. Saka vavadawo vavo vane alegend kwavari but otherwise in terms of performance and delivery.
Asika Dr. Joe, vamwe vari kuti vasarudzwa vanhu vane unyanzvi hwedzidzo neruzivo rwemabasa avasarudzirwa kwete kuti vari kungosarudzwa nezvematongerwo enyika. Munoti
maonero anosiyana because unyanzvi hwavanoona isu hatihuoni. Ndingada kutaura zvikuru kuti vese vakaona mapermanent secretary zvatinozivani zvekuti even kana une unyanzvi unochinja woseva mainteresti ezano. Kana usina unyanzvi unoudzwa kuti useve mainteresti ezano. Saka wedza unyanzvi kana kushaya unyanzvi result yekupedzisira imwe chete yekuti vanoita zvido zvezano. Iko zvinowe zvino kuti politiboro inenge iriko ichidetemera kuti zvinoitwa ndezvipi. Anlevu kana zano yachinja maitiro aya yada kuti vanhu vabatsirike.
Vamwe vari kupemberawo nekuenda kwavatobayiwa mudede vachibva kwaregistra general nekuchinjwawo kubva kwava George Jaramba kubazi rezvekuburiswa kwamashoko vachiiswa muhofisi yemutungamiri wenyika. Imi munoonawo sei?
Vamutende inga vakataura wani kuti ini ndaingova mutumwa, mutumwa ana mbonje. Vanga vakatoudzwa kuti vaite seizvozvo. Saka kuchauya umwe mudede kuti anongoita saiwo kana kutoita wese. Uku vaJeji Jaramba vanga vakaoma musoro asi zviri kwavanoenda ikoko havasati vanyanyobva uyezve uchauya wacho uchangoita saivo kana kutova wese. Saka izvi tinozviziva chete kuti unorarama muzano uchiita zvido zvayo.